Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 8 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuendera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti reAmnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu 166 vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro, muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetseka nawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhunha dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamunjodzi mutandiri.
Vanhu vakataura kuti hatisi kutongwa zvakanaka, hatisi kutongwa zvinojekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvinopari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nana Michi Mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinoranwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpresse zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sitereki, nekuti takaona vamushande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. hurumende zvayaita zvekupfura vanhu hazvina kunaka. 2023 FADAC Observer Mission yakaburitsa report inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. 1 August 2018 takaona zveichiuraya vanhu pesa apa pasi rese, kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbowo kunze kweAfrica nemumaopposition parties emuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, gadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechigunu pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa kafira mberi.
Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kunyunyuta here maringe nemabatirwo awakaitwa. Hatina maripoti isatanzwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tarukano. Saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro handivo vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii.
Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere veatuza vaHonorable Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe.
Ndinotenda nematauriro amaita, manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura, dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe. Saka ngatimirirei ongororo netsvakurudzo ichazonoendeswa kudare.
Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kunenge kwaakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba umu musina kunyatsowirirana, munogara muine bopoto.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tsono, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mitemo mapurisa achakusungai.
Asi dzimwe nguva Honorable, umwe umbowo hwacho unenge uri kupuhwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera.
Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare. Saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaa Minister of Justice, ndaa kunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai. Ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu.
Gurukota zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi Mashonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Susan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivowo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha pavo.
Nzara ichinhu chakaoma, bhozi vanhu vazhinji vanotoura kwasabhuku vachichema chema nzara, zvino sasabhuku chikafu chaicho chiri kutonetsa, kuna chikafu.
Muzvare Susan Mafigu, avo vanogarawo mubhuku rasabhuku kurima, vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe pamwe chete manheru vosiira zvimwe vana.
Nzara iripo hatina kana chinhu chatakambokohwa kana chatakawana hamuna zvokuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva vakangodyawo porridge kubva kuseni kwozongoonawo kasadza kumanheru.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Naomi Manyonga vati nekuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Porridge riri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana, mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa saka vana vari kudya.
Kanzura muward 17 kumudzi vaKingston Shero vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Dai takwanisa kubatsirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha asi kune dzisiri hasha, inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzvare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusapota hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogram.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai Madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbi Soranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandika kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezvemari muMozambique vaManuel Chang nezuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechioko muhomwe. Vanonzi vakaita uori wakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang avo vasati vapiwa chirango chavo vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zvibhorani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvavakanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muna 2022 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti presidential ball drilling scheme vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino kunyange vakawanda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu remashonaland west vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu ane mufambo nekuti nguva yedu zhinji kuti tite basa inotopera uchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai mezvizvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Angotiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga imwe munhu zvekuita kuti tiwane mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuZhombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Situesheni yemvura kumombe inotori padambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Iyi matambudziko ashaike, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano anouya achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafa aye amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Ancius Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebhereland north nekumatebhereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBulilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu remashonaland west vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210 kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Pamusoro anakoma Jonga akandimiri nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, ndonzwa kuringe kulinge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja against isusu here, vadi kungotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai tingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavari muchiita munyika muno hamuchabvumirwi kana kuchema kana ita sei. Anaunsaika masoja kana makateerera kuti vane Zimbabwe muno mhamubvumirwe kustrika kana ita sei. Tatagara taziva isu vane Zimbabwe tiri kuenda kupi?
Makadi, Studio 7, aiwa, tinokudai makadaro, rambai mikipadzinau, tinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano wezano, vana muTsvangwa, vana muNangagwa, vana Marapira. Zvanzi izvo youth yose iri kuti vamuNangagwa vanovada kuti varambe varipo kusvikira madhongamera nyanga. Iko zvino takuona matenka motokari dzepolisi dzinodira vanhu mvura inovava nezvimwe zvakudei ko muvanhu iyoyi kuti ichitaura kuti vamunangagwa vari kugonyera nyika nhai vanhu wee tipindureiwo nhai tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana yuti yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa ko masoja mumisha yevanhu vari kudei ko chii chakuitika aiwa musade kudaro muchinyepera vanhu chokwadi ndechekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe
bhobho here pastudio 7 apa haisi kunoku bho kunoku ishi munoziva USAID vanhu vari muamerica ka mwari varopafadze zvisingaiti avaropafadza vanhu vari muamerica bhozi vanobatsira vanhu vari kunoku asi vamwe vanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje problem ndeyekuti chikafu chavanotumira ichechechi chinopiwa vanhu neworld food program chichizosvika kuna kumaruzevha kwedu kumamisha uku kuzimbabwe vanopiwa chikafu chese chai chinotorwa navashe nasabhuku ndo vanotora nemakanzira vanoba munhu wani anogona kutozopesera awana 5 liters yechibage out of kana mani kuti haumani tanzi dzinenge dzauya pawadi but zvizhinji zvese zvinotorwa nemasabhuku nemapurisa avo nenhenge ukangoonekwa kuti haiwe unotaurisa kana kuti une hauchatonyorwi vanonyorana pachavo iwewo musabhuku nevomushe nemakanzera ezanupf vanhu vazhinji vari kutambura pazimbabwe tatenda hangu handina hangu mashoko akawanda ndozvandaida kungoti ndizivise tia vanhu vanopa vanhu zvinhu kuamerica mwari avaropafadze dambudziko ratinaro kunoku madzishe edu nezanupf tarwadziwa pano vanhu varwadziwa hama dzangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kutumira mashoko avo tumirai pawhatsapp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda munhau dzemitambo mumhanyi wemuzimbabwe nzende refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutarisirwa kumhanya mangwana makwikwi emaolympics ari kuitirwa kuParis mumwe mumhanyi wenzende refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutarisirwawo kumhanya nemusi wesvondo nezuro vakawanda munyika vakafara nemamhanyiro akaita vamwe vaimirira Zimbabwe mumakwikwi e200m Makanaka Ishe Charamba Natapiwa Nashe Makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduru asi kuti tinzwe nezvemakwikwi emaolympics Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata vari kutungamirira chikwata chezimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera
Zimbabwe yasara nematinoti mamarathon tine vamhanyi vaviri Isaac Mpofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyahora avo vachamhanya musi wa11 ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaolympics iparticipation yezimbabwe
tinoona nezuro takaona vakomana vezimbabwe vachimhanya mu200m Makanaka Charamba Natapiwa Nashe Makarao matambira sei imi zvakabuda apa
izvi ndozvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivanhu takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava mukatarisa isu neamerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainari hazvizi zvinhu nyore kuita nyika yose vakamhanya chaizvo vakomana ava uye tiri kufara nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita
tombodzokera kune vari kumhanya mangwana mungati vakagadzirira zvakakwana here
aiwa kugadzirira vakagadzirira chaizvo Isaac Mpofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana Nyahurawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvaachapa vanhu pakumhanya kwavo
muri kuwana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaolympics uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino
chikuru chekutanga kunamata kuna mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka vapedze makosi avo zvakanaka vongu vari kuuya taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo patitoramba tichikurudzira kuti samangwana marathon inomhanywa 42 kilometers vese vanogara mubrut ine marathon vakabudawo vachiwevha mafuregi ezimbabwe zvinopawo kuridziro kuna naIsaac nenyahora vachange vachimhanya saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani
mujaho uyu uchange uri kumhanyiwa kupi uyezve vanenge vachida kuona vanoenda papi chaipo
mujaho uyu uri kumhanywa imarathon saka inotenderera parisi yese ichange ichimhanywa vachitendera parisese 42 kilometers dzinotendera muno mbare. Route yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidzai kuti vachamhanya neruti vachipfuura nepapi nepapi. Magadzirirwo akaitwa ruti ndeyekuti ipfuurewo nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko. Saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chaizvo kuti vanhu vangakamira masaidi memarodhi vachiona.
Varingisai Mapondera ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics. Vanga vari parunare kuFrance naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi Brighton Chibodo iyo iri kukokerwa naEvans Zininga weStudio 7.
Gitare ndakazvitanga somewhere kuma 2015 ndikazotanga kurekoda album redu mugora 2019
veukama vabereki vaitwo kudii muchizvitanga
na vabereki vangu havana kubvira kwambeta dambudziko nemagitare zvikuru sei baba wangu ndingatoti ndiye mumwe mutsigiri wangu mukuru vatsigiri wangu vose vakuru
saka iri kutambirwa sei muchaungawo mumimanzi
pari zvino hatina chekushora mimanzi iri kutambirwa zvakanaka makomenzi atiri kuwana anofadza zvikuru
matambudziko api hamunosangana nawo muindustry yenyu
Ma challenges atinawo mbasa reduro zvemanziri imari kunyanya pamari pakatomi kurizwa kuma national radio stations ndozvimwe zvatinochemera kuti daita batsirika nezvinhu izvozvo hatingadai tizva kuti tinokasira kufamba
Bata yevanokuwana ikupi?
Vanoda kutibata, vanotibata panhamba dzinoti +27 68 592 1658. Namba izo dziri pa WhatsApp nemacalls. Vanokwanisa futi kutibata zvakare pa YouTube Brighton Chibodo, pa TikTok Brighton Chibodo, pa Facebook Brighton Chibodo and Thunder Express. Vanotitsivera ipapo tiripo zvakare.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu kuti kudii?
Mashoko anengada kupa kuvatsigiri vedu ndekuti damba refu ratakuigira iri tinokumbira muti tsigirewo nekusubscribe kuYouTube kwedu follow ma Facebook pages edu muchirequesta manzi edu kuma radio stations kuti shoko redu rifambe kuvanhu vose nokutendai nekuti tsigira tiri kubva patiri nekwatiri kuenda tinotenda nezvamuri kutiitira
Was a Friday chindipa kamwe chete kekubudana kwomudariro kanzwisa timborova zvishoma nhasi
kambokandoda kuti ndibude nako mudariro ndiridzireiwo kambokanonzi zita rangu
wa chipo chinenge chiripo awandi muimbi Brighton Chibodo nechikwata cheke chinonzi Thunder Express mukomana anobva pamasvingo apa kupikita asi iko zvino achigara kuSouth Africa. Vatereri musa kanganwe kuterera chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezviri kuitika kuOlympics kumaOlympics kuParis. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isikati.